chiripo ndechekuti kuchine basa rakakura zvikuru. Nhaurirano inonzi National Dialogue ibasa rakakura chaizvo. Iye zvino tiri kuno kumusangano watanga tinawo training yatanga tinayo iri kuno kuZurich kuBasel. Kwatiri kuedza kukwenemzvera mafungiro okuti kana vanhu vachitaura nezvenyaya yeNational Dialogue vanomborewa basa rakadini.
Muri vangani kutraining yamuri kuita iyi?
Tiri 4 vanhu vabva kuZimbabwe. Umwe ari kubva kubato reMDC Alliance, umwe ari kubva kuofisi kwaVice President Muhadi, sezvo ndivarivo vane responsibility yokuzvidzana neyereconciliation. Umwe ari kubva kuNational Peace and Reconciliation Commission. Takauya kuno kuti team kuti tuonesane kuti basa iri rakamira sei, tigotsvaga nzira yekuti tingashandisana pamwe chete chirudzi kuti basa rachona ripfuurire kumberi zvakanaka.
Pamisangano miviri yakaitwa zvondarapera, vachamisa vakaenda kune umwe chete, vamunangagwa vakaenda kune umwe chete. Muchazvifambisa sei sezvo chinangwa chenyu imimi muchiti ndechekuti paitwe nhaurirano pakati pemapato akasiyana-siyana munyika?
Nyaya yenhaurirano haisi nhaurirano yamapato ematungigwe zvenyika. Yematongegwe zvenyika iri mowo mukati menhaurirano. Inhaurirano huru yenyika, kana kuti yatingati a comprehensive national dialogue. Inoincluda zvinhu zvakawanda, inoincluda vanhu vakawanda. Saka inopfuura nhaurirano yezvematongegwe enyika.
Zimbabwe Council of Churches nemamwe masangano akazvimiririra pamwe chete nemi muri kushorwa kuchinzi muri kushandiswa nedzimwe nyika kukonzera mhirizhonga kuti mubvise hurumende pachigaro, munoti inazvo?
Pane tsamba imwe chete yatakaona yakanyogwa neumwe achishuva manyepo nezvinhu zvakawanda zvaakanyora ndezvezviri zvenhema. Asi hazvitikahadzi, nokuti nyaya yatiri kufamba nayo inyaya yakakoshera munhu wese. Inyaya yakataurwa nomutungamiri wenyika, inyaya iri kutsinidzigwa mutsamba yataona yakanyogwa nesadhaki. Inyaya yatinoona ichitsinigwa nevanotaura hama dzeZimbabwe dzinenge dzichikurudzira basa rokuti Zimbabwe ingapfuurira sei ichienda kumberi. Nyaya yokuti Zimbabwe ite nhaurirano iyo pachayo haisina munhu anoda kuti tibudirire asingadi kufambidzana nenyaya iyoyo.